Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi kuri musi wemugovera gunyana 18, 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Reichoto, ndichitepenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Makati muri Zimbabwe yakateerera. Tiripo pano paNew York tatifambira nyaya dzacho. Nyaya tafambira pano inyaya yekodzero dzedu dzekuvhota. Sevana vaZimbabwe vari mumarimuka, vari muno mudiaspora, tagara makore akawanda. Tichikumbira kuti tikudawo kodzero yedu yekuvhota sekunyorwa pazvakaitwa mukumbiro remutemo.
MDC Alliance inobatana nezvizvarwa zveZimbabwe mukuratidzira kuri kuitwa kumuzinda weUnited Nations muNew York. ZANU-PF inounganawo kumuzinda weUnited Nations ichitenda basa riri kuitwa muZimbabwe nehurumende yeZANU-PF. Meya weHarare vaJacob Mafume vanoti kumiswa basa kwavakaitwa svondo rino nehurumende hakusi pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDC Alliance inoti yabatana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica mukuratidzira kuri kuitika kumuzinda weUnited Nations muNew York. Sachigaro veMDC Alliance mudunhu reNorth America Province vatawanda dzokora. Vanoti vanoda kuzivisa nyika dziri muUnited Nations kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuZimbabwe panyaya dzekodzero dzekuvhota dzevari kunze kwenyika. Tabata vadzokora kuti tinzwe zvizhinji.
Pakati muri yeZimbabwe yakateerera. Tiripo pano paNew York tatifambira nyaya dzacho. Nyaya tafambira pano inyaya yekodzero dzedu dzekuvhota sevana vaZimbabwe vari mumarimuka, vari muno mudiaspora, tagara makore akawanda. Tichikumbira kuti tikudawo kodzero yedu yekuvhota sekunyorwa pazvakaitwa mukumbiro remutemo sekuwirirana kwatakaita mugore 18 sevana veZimbabwe. Tese tikavhota votera kumbiro nyowani tikati tiri kuda kuti vanhu vekudiaspora vari kunze kwenyika vanga vachibvumirwa kuvhota. Nanhasi mutemo uyu hausati waitwa. Chinotishungurudza ndechekuti vamwe vanhu veZANU vari muno kana kuti vanoshandira hurumende vanokwanisa kuvhota vari kwavanenge vari ikoko. Izvozvo zvimwe chete izvozvo zvinoregera nei kuti zvingoendeswa mberi zvikwanise kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvivhote zviri kwazviri ikoko. Ndonyaya yatiri kufambira pano yatiri kuda kuti veUnited Nations, nekuti tinenge tiine mapepa atichapawo veUnited Nations nevedzimwe nyika kuti vazvione kuti ndokudzvanyirirwa kuri kuitwa zvizvarwa zveZimbabwe.
Iko kuratidzira kwamuri kuita uku vadzokora, munokusvitsa sei kuhurumende yavaEmerson Mnangagwa?
Takatokusvitsa kare. Munozviziva kuti isu seMDC Alliance tine pepa redu nekune gwaro hwedu hwatakanyora hwakanyorwa nenyanzvi dzedu dzirimo dzekuelections department hwakaiswa kuhurumende muparamend tichitsanangura kuti izvi ndo zvatinokwanisa kuita sevana veZimbabwe kuti munge muchiitwa sarudzo dzisina mhirizhonga. Munoziva vachoto kuti ndozvanga zvichiitika makore esaya kuti kwaitika sarudzo muZimbabwe. Asi mushure mezvo munototeera mhirizhonga, munototeera kunetsana, pamwe topedzisira tave kumatare edzimhosva. Izvozvo hazvikwanisike kuitika kwemakore nemakore. Kuramba zvakadaro zvinoreva kuti pane chimwe chino, pane mhosvo dziripo pamutemo wedu dzinofanira kugadziriswa. Saka isu tiri kuti zvinhu izvozvo ngazvigadziriswe.
Urongwa hwenyu hwamuri kuita kuNew York uhu muri kubatanawo here nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe kunze kweMDC Alliance?
Vanhu varipo vari kuuya, vatakaronga navo nevatakakoka, vanhu vari kubva kwese kwakasiyana siyana. Takati isu hatisi kuda kuita izvi seMDC Alliance, sebato muri kuziva kuti tiri kutaura kuti vana veZimbabwe ngavabatane. Citizens must converge for change. Tiri kuti ngatibatanei sevana veZimbabwe, ngatisiyei kuti uya nechitsvuku, uya nechitema, uya nechii. Tese tiri kuda kodzero dzedu dzekuvhota.
Nyunyuto yamuri kutaura imimi yamatizvo muchasvitsa kuUnited Nations, mukuronga kuisvitsa sarini?
Tinoisvitsa iro svondo rinoratiri irori, kungoti isu takati kurumidzei kuti titange, nekuti United Nations vazhinji vari kutanga kusvika muvhuro. Chipiri,
avo vanga vari sazigaro veMDC Alliance mudunhu reNorth America Province vatawanda dzvokora vachitaura vari parunhare vari muNew York. Tabatawo sachigaro veZANU-PF mudunhu reNorth America Province vaRegis Charumbira kuti tinzwewo nezveurongwa hwavo muNew York.
Takaita chirangano seZANU-PF yekuno kuCanada nekuUSA kuNorth America kuti pakauya pakapinda new administration yedu, New Republic yekuZimbabwe inoridzwa naComrade Edi Mnangagwa. Takaita chitenderano chokuti gore rogaroga muna September vhiki iyo inoi tinenge tiri muNew York tichitambira mukuru wedu wenyika, tichimira also in solidarity with basa ravari kuita kuZimbabwe, also neutongi kwavari kuita kuZimbabwe. Tinenge tichisangana futi neshamwari dzedu dzinozvisana neZimbabwe dzinobva kunana South America, dzinobva also kunana Eastern Europe, dzinobva also kuAfrica and other also parts of the world. Saka tinenge tichisangana tichibva zvazvo tozotanga zvedu kufamba tichiona maafroamerican vanova kuti hama dzedu dzeZimbabwe kubva paold administration kunana Harlem uko vaimbovhizitigwa nomukuru wenyika Comrade Robert Mugabe, tichivavimbisa kuti Zimbabwe unebva be colonial king haisi yakatongwa nayapambepfu mufuti. Tinobva tazova unopedzisira musangano yedu paUnited Nations Square.
Kune vamwe venyu vakaunganawo muNew York vanosanganisirawo veMDC Alliance vari kutoratidzira izvozvi vachiti izvo vada kuti vapuhwe kodzero dzekuvhota vari mudiaspora. Imiwo muri kubatanawo navo here muurongwa hwakadai takatarisa kuti izvo vanhu veZANU-PF murimowo mudiaspora?
Right, isu turimo mudiaspora asi seZANU-PF hatiratidziri, nokuti tinoona kuti nyaya yechirongwa chediaspora policy vote hatingi vakandinsiparadza vakambotaura iyo ino vhiki vachiti imunoziva kuti Zimbabwe tikatasa panyika tisa dziri pano pasi, kana ukaenda pano the smallest island chongoti kana inonzi the island of Fiji nezvimwe zvima small island kune vana veZimbabwe vari ikoko. Saka kuti titi diaspora vote tinofanira kunge tatarisa kuti tinokwanisa here, tine capacity here yokuti munhu wega wega ari kune nyika dzimwe even dzimwe dzisina kana maembassies edu, dzisina kana dzimba dzeZimbabwe dziriko, vanokwanisa kuzovhota sei? Nokuti hatidi kungoti diaspora vote ishandire vari kuAmerica, kuBritain nekuCanada nekune dzimwe nzvimbo. Ko vamwe vanodawo kuvhota, tinoda vhoti yavo, nokuti kana yako dziri mwana wese weZimbabwe ari outside Zimbabwe, vana vese vari kunze kweZimbabwe vanofanira kunge vachikwanisa kupuwa mukana uwoyu. Saka zvinhu zvatiri kuti sei government neZambia inova pati iri kulida tine maconsideration atikuta akawanda kuti tinozozvikwanisa here. Kana tatanga cho chinofanira nge chiri chinhu chinongwe chichigutsa vana vese veZimbabwe kwanda zvekuda kutariswa kuti inyatso kuitwa zvakanaka.
Mati imi munouya kunoku kuti muwane mukana wekusangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, rwendo runo vaMnangagwa havasi kuuya, muchange muchitaura navo sei ivo vari kuZimbabwe?
kuchidana ni Zimbabwe. Kusawia kwa mtungamiri wetu kumri jiji Mnangagwa. Iyo wachati atresa kumri jiji Mnangagwa. Pa kumana ratishaita. Pani pa wachati atresa isu sewa na Zimbabwe. Pa vetu wali. Saka ipa kondro pa wachati atresa. Asi kuwawona physically, ayo, physically, chino kuna mgetata za kuwawona this time. Pati kuatresa wanu mkuru wenika. Pani pa wachati atresa isu. Nivano higana ni Zimbabwe. Vano damu Zimbabwe imbudile vano farira kuti Zimbabwe inge ishinda ni right direction. Vashangi vari panchimbe ya pakotera. Pavacha atresho wa fecho wani. Nungkuru wa njika kongre tiji mnagafu.
Sati Garove Zanupie Mudunu re North America Province. Va Regis Charumbira. Vachitaura vari parunare. Vari mu New York. Tichiripanye zuri kuitika kuno kwa Amerika. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muDMV zviri kusangana nemumiriri weZimbabwe muAmerica Ambassador Tedious Tafire Nyika Chifamba. Chinangwa chemusangano uyu ndechekuti Ambassador Chifamba vasangana nezvizvarwa zveZimbabwe paurongwa une mabiko pamwe nemumhanzi. Vanhu vaviri vakafane chirwere cheCOVID-19 nezuro, uye vamwe vanhu mazana maviri nemakumi matanhatu nevana vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vafane chirwere ichi munyika yose vava zviuru zvina nemazana mashanu nemakumi matanhatu nevaviri 4562, uye vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga gore rapera vava zviuru zana nemakumi maviri nezvinomwe nemazana matanhatu nemakumi matatu nevaviri 127,632. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vabaiwa nhomba yekutanga vakanga vava mamiriyoni maviri nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi matatu nemazana masere nemakumi mashanu 2,930,850, uye vabaiwa nhomba yepiri vainge vasvika pamamiriyoni maviri nezviuru makumi matatu nezviviri nemazana masere nemakumi matatu nemumwe chete 2,032,831. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere cheCOVID-19 chisarambe chichipararira munyika. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vanoti kumbomiswa basa kwavakaitwa negurukota rezvematunhu vaJurai Moyo hakusi pamutemo. VaMafume vakamiswa basa kechipiriso ndorino vachipomerwa mhosva dzekutyora mitemo inobata matunhu. Studio 7 haina kukwanisa kubata vaMoyo kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo, asi tabata vaMafume kuti tinzwe zviri kuitika.
Zvakaitwa navaJulai Moyo hazvizi pamutemo, vakazvambarara pamusoro pemurauro. Kuita kwavakaita kungotaridza kuti havadi kuti zvido zveguta zvinge zvichifamba. Tinoona kuti zvavakaita izvi hazvipo muEurban Councils Act. Simba racho ravakaita havana kuripuwa nemutemo. Zvinhu zveZANUPF zvokungoda kuti makanzuro asashande zvakanaka vavhiringidze zvido zvevanhu vakanganise maelections anenge akaitwa nevanhu.
Tiri kuonawo vaMafume kuti izvo vachuchisi vakakwidzawo nyaya yenyu yekudzoka kubasa vachiti izvo munogona kuvhiringa kuferefetwa kwenyaya yamuri kupomerwa, munozvionawo sei?
Hakuna kuvhiringidza nokuti vanga vati mainvestigations apera, mawitness acho hasevenzi pakanzuro. Nyaya iripo ndeyekungotitsvagira zvenyaya nekungotsvaga chitero chavabata chekuti vatidzinge patown house. Havadi kunge tichifambisa nyaya yavachamisa yokuti vachagadzirisa nyika inoi kuti ive nyika yehuchi nemukaka. Munhu wese ada kugadzirisa, ivo vanenge vachida kumonyorora kuti vanhu vavaviwe nyika ivave segavakava.
Ukama hwenyu imi sameya weguta reHarare nehurumende hwakamira sei?
Ukama hwekiti negonzo, nokuti ivo vakaruzaka Ona kana munhu waruza pama elections makuta akavaramba zvamuchose vakangowina one councillor asi ndivo vonzi vasupervise saka munhu wawakadya hambofe akasupervise zvakanaka anotoda kuti uve wiki kuitira kuti usamudya vanhu vakakwegura pachiso asi vana vadokodoko mupfungwa havagoni kushanda nevamwe vanongogona kuputsa hapana chavavaka ndosa kanyika isina kana currency isina kana mabhazi
imi mati mapindura here padano rakatorwa nava moyo kwamuri
tati tapindura tine 7 days tichange tichipindura nemagweta edu pachinano chinotevera
pamuri kumirira kunge muchida kupindura vamoyo muchange muchidzokera kubasa here sami yawe yarari
aiwa tenge tisiri kudzokera nekuti suspension kana isina kuchallengewa inenge iripo isusu tichatevedzera mutemo nokuti isusu kumutemo ndoo kwatinotamba nako ndoo kwatava tichingofamba watisitsa ipapapa kusvika tadzokera ticharamba tichifamba nawo mutemo totaridza kuti zvavari kuita izvi hazvina maturo
zvii zvamungaita vamafume sameya weHarare kuti mushande zvakanaka nehurumende
hurumende inofanirwa kunzwisisa kuti nyika yese yese ine opposition ine ruling party maguta anogona kutongwa neimwe bato nyika ichitongwa nerimwe bato zvinhu zvinongoshamisa muno muZimbabwe asi kune dzimwe nyika vanofambidzana zvakanaka nokuti mvura haivhunzi kuti uri kuzanu here kana kuti kwete sewage hainhuwiri MDC kana zanu PF road inonakira munhu wese saka pane zvinhu zvatofanirwa kungogadzira muHarare zvinoita kuti vagari vemuHarare chero vachisapota chipi nechipi vange vachigara zvakanaka
avo vanga vari meya veHarare vaJacob Mafume vachitaura vari parunhare vari muHarare yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi hurumende itsva yemuAfghanistan pasi pechikwata cheTaliban yavhara bazi rinoona nezvevanhukadzi ndokuritsiva nebazi rinoona nezvekuzvibata kune unhu mukati kusaitwa kwezvakashata pamwe neukokeri mauto ari kutonga muGuinea anoti haasi kuzobvuma kumanikidzwa nenyika dzekuWest Africa kuti asiye vaimbove mutungamiri wenyika iyi vaAlpha Conde vachibuda munyika yasvika nguva yekupinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo
ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Esther Chasi vanova ivo vane sangano rinoshanda nevanorarama neusope
sangano redu rinonzi Global Aid Missions uye sangano redu rinobatsira vana kana kuti vanhu vanorarama neuso takatanga muna 2007 tinopa mafuta ekuzora nekuti vanhu vanorarama neusope vanoda mafuta ekuzora nekuti ganda ravo mukaritarisa harina yatinoti melanin inochengetedza kuti vasaruhwe nezuva tinopa maheti ekuti vapfeke kunyanya vana vari kuenda kuzvikoro kunyange vese anorarama neusope anofanira kunge achipfeka heti yake kana kuti nguwani yake inovhara maziso kuti maziso asarohwe nezuva uyezve kana tine hembe dzine maoko marefu ndodzatinonge tichipawo vanhu vanorarama neusope kuti vasarohwe nezuva
tinoona kuti mune kliniki iri imomo muHarare zvii zvamunowanikwa imi muchibatsira nazvo
tinewo kliniki iri imo muHarare inorapa vanhu vane usope mahara kuna chiremba kune manesa ariko tine makaunselors anogara aripo kuti ange achitaura nevanhu vanorarama neusope maererano nezvinhu zvavanosangana nazvo mukurarama nekuti tinoziva kuti vanhu vanorarama neusope mukugara kwedu kune vanhu vasingavatambiri saka vanosangana nematambudziko akasiyana siyana
ndezvipi zvimhingamupinyi zvamungati zviri kutarisana nemadzimai vanowanikwa ivo vane vana vanorarama neusope
dzimwe nguva unoona kana kuti amai vane vana vane usope vanogona kurambwa nababa baba vachiti izvi hatizvizive kuti zvinhu izvi zviriko zvakadai kana kuti wazobuditsirei mwana muchena ini ndiri mutema votoona amai votoramba vosara amai ivo ndo vakuriritira chii mwana uya we kana kuti vana vaye ozoona kuti kana dai maybe kana ari mwana msikana anorarama neusope pamodanana nemukomana wake mutema votosvika pakuda kuroorana asi amwe nobva kuti ah isi hatingatambiri zvakadai matambudziko anosanganikwa nawo nevanhu vanorarama neusope uonawo kuti kana ari akadzidzawo atodzidzawo itawo pamwe madegree sevamwe asi paanoti atange kutsvaga basa ona basa hauriwane nekuti pane vamwe vakuru vemakambani vasingadi kupinza basa munhu anorarama neusope bato redu reglobal aid missions rinobatsira vanhu vanorarama neusope panyaya dzakadai uye nekungojekeserana mumacommunities kuti aiwa vanhu vanorarama neusope vanhu vakangoitawo sesu kungoti chete havana ruvara runge rwatiinaro asi vanhu vanokwanisa kuendawo kuzvikoro vachitodzidza vachitoita zvinhu zvinotobudirira mukati moupenyu kuclinic kwedu madoctors ariko kurapa vanhu ava mahara nekuti unoona kuti vamwe havachengetwa havakuri vachichengetwa uona iwe aita maronda kumeso kana taita skin cancer saka vana chiremba vatinawo nemanesi vakamirira kuti vange vachivarapa mahara macounselors ariko on site varipo kuti vange vachikurukura nevanhu nekuti munhu anenge apindane nezvinhu zvakawanda zvinhu zvinobata mwoyo uona umwe anenge akadumbirwa nekuti akarambwa nababa naamai kana kuti akarambwa nemurume akasiyiwa nevana saka macounselors atinawo pakliniki ndo anenge achitaura nevanhu kuvabatsira saka hatingorapi chete zvemishonga asi tinovabatsira futi mukurarama
imi mune vana here vanorarama neusope
inini ndakaropafadzwa nevana vangu vandinoti kana ndichitaura nezvavo ndinoti vatema vairi vachena vairi vekutanga ndivo vatema musikana mukuru nemukomana ndiva ndazoropafadzwawo nemukomana ane usope nemusikana ane usope vana vangu tinongovada vakadaro ruvara bedzi asi vana vakangofanana kana chivatarisa kana mukuita kwavo kwavanoita vana vakangofanana saka takati tichiita basa rekubatsirana nezvipatara tichipa vatoti mamedical supplies mahara takazobva taropafadzwa nemadonations emasunscreen lotions akawanda saka pandakazoberekawo ndaropafadzwa mwana ane usope ndopandakadzidza kuti kune matambudziko ekushaya kwakwemafuta kune vanhu vanorarama neusope uye zvinhu ndaakuchidzidzawo nekukura kwakuchiita vana vangu kuti aiwa kune matambudziko akawanda anosanganwa nawo kurarama saka izvi zvakazoita kuti titange purogiramu yedu yatakatanga 2009 yekubatsira kana kusapota vanhu vanorarama neusope tichipinda mumacommunities tichitaura nenhaurwa kana tine matambudziko avanosangana nawo saka ndozoita kuti tizopinda zvakadzikadzika munyaya iyi nekuti ininiwo nditore mai vevana saka ndetichiti tichibatsirana mucommunity asi ndiri kuzvirarama zvakati saka vanhu vanofanira kungogamuchira mwana kana auya neusope nekuti asi zvekusarudza mwari ndo vanotongoti munhu ngazvarwa akadai tine kliniki irimo muHarare pakona paalbion nacameron street inonzi gam clinic kana kuti global aid missions clinic ndialbinism clinic saka vanokwanisa kutiwana imomo muHarare mafoni number 0242709949-51 vanokwanisa kufona anytime manesi ariko vana chiremba varipo macounselors aripo vanokwanisa kutibata vokwanisa kubatsirikana
ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu wemazuva ose Jonga Kandemiri weStudio 7. Nemusi wechina takaona madzimai ari mumakanzuro emunyika vachisangana muHarare pamwe chete nasachigaro veZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amai Priscilla Chigumba pamwewo nemutungamiri wedare reSenate amai Mabel Chinomona vachitsvaga nzira dzekuti sarudzo dza2023 dzisimbise mutemo mutsva unoti zvigaro makumi matatu kubva muzana zvinofanirwa kuchengeterwa madzimai kana kuti yenganzi women quota vachiti vanenge vachipindane inonzi proportional representation. Mutemo uyu wekuti makanzuro ange aine zvigaro makumi matatu kubva muzana kana 30% zvemadzimai wakapinda mushure mekuwandudzwa kwebumbiro remutemo kana kuti amendment bill number 2. Takanzwawo amai Chigumba vachiti Zimbabwe Electoral Commission ichatsvagawo nzira dzinopanicha mapato anenge akundikana kuteera mutemo uyu kuburikiza nekubvisa mavoti kusarudzo yemutungamiri wenyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya. Takatanga nekuvabvunza kuti vanoonawo sei nyaya iyi pamwe nematano ari kurongwa kutorwa neZEC.
Ya, ichikwadi zvakanaka kuti madzimai ange achimiririrwa achisarudzwa vachiwana 30% yavo yekutaurwa sezviri pamutemo. Asi chinonetsa ndechekuti dzimwe nguva nzira dzinosarudzwa mapolitical system shonga anosiyana. Haumanikidzwe kana madzimai acho asipo, zvinonetsa kuti umanikidze mapoka kuti aunze madzimai nekuti vanenge vachishandisa merit. Asi zvakudaro zvakanaka nekuti madzimai akati wandei kudarika varume, saka zvityise. Asi handifunge kuti maechikumba vangawana mvumo yekuti vange vachianisha mapato nokuti mutemo kaaushandi uchidaro. Ivo kana vachitaurwa kuti pane mapoka ane mhirizhonga nenguva dzesarudzo zvinhu ngazvigadziriswe ichina china kumira mushi, vanenge vachitaira muda kuchinja mutemo ende kuparlament. Saka rwendo runo vanokwanisa sei kuti vachinje mutemo wacho? Saka ndofunga vanenge vanyanya kumanyira mberi ngoro isati yasvika kumunda.
Asi handiti mutemo uripo nechakareva Ngwenya unosungira kuti zvigaro makumi matatu kubva muzana zvinofanira kuchengetwa madzimai.
Chokwadi kuti mutemo uripo chonga, asi zvakufanira kuti pane mutemo wekuti vanakomana nevanasikana ngavaende kuchikoro zvakaenzana. Asi kana vanhu vacho vasipo vari kunzi vane kota vacho, haungaendi uchipinda mumapoka uchiti isai mainanga nekuti vari muboka rechokutorai mabhotiko. Hakuna mutemo ungatora vhoti uchikubvisira vhoti yavhotirwa nomunhu nokuti watadza kuisa mudzimai kuti akumiriri. Saka mutemo unenge uriko chonga, asi zvinonetsa kuti kana vanhu vacho nhengo dzacho dzinofanwa dzinge dzichikwikwidza dzisipo, haungaendi chinhonga uchifonsa mapato kuti aise madzimai nokuti ipolitical process. Zvakanaka hazvo, asi hapana mutemo ungavabvumira maechikumba kuti vabvise mavhoti kubva kupresidential election. Vhoti yandaisa inini yobviswa nokuti boka zvoranda nevhoti raratadza kuisa madzimai. Mutemo akadaro nyakuenda kukoti kumaamecha street chonga haudariki.
Tinokunzwawo kuti dzimwe nyika muAfrica kusanganisira South Africa dziri kutevera mutemo iwoyu dzichiusimbisa. Zvii zvamungataurawo pamusoro penyaya iyi?
Vachonga, pane mitemo mizhinji inotaurwa nana ERC neZSN inoitwa munyika dzakatitenderedza inofambirana nesarudzo, ende maechikumba havadi kana kutomboteera mitemo yacho. Maprotokoli chaivo akatonyorwa neSADC arikuda kuti achiteedzerwa kuti sarudzo inge ingeri pachekerere. Ndingingapainge example because zvino so mapato ende muSouth Africa vari kukukidza maloka gavament vanobvumirwa kuda kuisa maadresi muSABC vachitaura zvavanoda nenguva yakaenzana. Asi kuno mapato anopisa abvumirwa. Zvakawanda chaizvo zvinoitwani muZimbabwe zvinokwikwidzana nemitemo iri maSADC protocols, asi hazvisati zvaitwa. Saka ivo maechikumba kana vachitsvaga vachivakupa example yechinhu chinoitwa kune dzimwe nyika, sei vachitsvenga maprotocols edemocratic election kana zvichiitwa muZimbabwe? Hakungofanana kumeso kuzora kumeso nemafuta enguruve.
Manga makateerera kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya. Muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tinenge tichitarisa dzimwe nhau, apo tinenge tichizeya dzimwe nyaya dziri kuitika muupenyu hwedu.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. MDC Alliance inobatana nezvizvarwa zveZimbabwe mukuratidzira kuri kuitika pari zvino kumuzinda weUnited Nations muNew York. ZANU-PF inounganawo kumuzinda weUnited Nations ichitenda basa riri kuitwa muZimbabwe nehurumende yeZANU-PF. Meya weHarare vaJacob Mafume vanoti kumiswa basa kwavakaitwa svondo rino nehurumende hakusi pamutemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Musakangani kugara makapfeka mamaski enyu nguva dzose nekuti chirwere checovid-19 chichiriko uye chichiri kuuraya. Murare zvakanaka vatereri veStudio 7, Jose Kwamori. Ini ndini Rechoto, nijitepe nyurandiri kumba, nepamusana pekushikira chirwere che COVID-19.